manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo gunyana 17 2023 makaterera ku studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa votarisirwa kutaura pamberi pegungano reUnited Nations General Assembly nemusi wechina asi vamwe vachiti vanofanira kuti vatsiurwe nenyaya iri kupomerwa hurumende yavo yekumbunyikidza vanopikisa. Asi veZANU-PF vanoti vari kungozorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutaura pamberi pedare reUnited Nations General Assembly nemusi wechina. Vamwe vari kutaura musi uyu vanosanganisirawo vatungamiri venyika dzakaita seKenya, Malawi, Cameroon, Italy nedzimwe. Asi sechave chigariro, Brazil ndiyo inotanga kutaura ichiteverwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemusi wechipiri. Asi vamunangagwa vari kuenda kumusangano uyu vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vachichema-chema kuti munyika maberekera ingwe kune vanopikisa sezvo kubva zvapera sarudzo nhengo dzebato rinopikisa dzeTripleC 16 dzasungwa nemapurisa dzichipomerwa mhosva dzemhirizhonga kunyanya. Dzimwe nhengo dzebato iri dzinoti kunyangwe dzikanomhangara dzinobva dzasungwa nemapurisa padzinenge dzichimhangarira nhengo dzeZANU-PF. Mapurisa pasina kupa umbowo akangoburitsa mashoko kuvatori venhau achiti ane umbowo hwekuti veTripleC vanoda kuratidzira zvitevera sarudzo dzakashorwa munyika nemasangano akaita seSADC, African Union, European Union, America nemamwe. Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti nyaya yeZimbabwe inofanira kuzeiwa kunyangwe kumucheto wemusangano weUnited Nations uyo. Asi vanokokera bato reZANU-PF mudare reParamende vapupuraito garepi vanoti zvekuti Zimbabwe izeiwe hazvina nematuro ose.
Tinoziva zvikuru kuti vazhinji kana kwangotanga kuita misangano mikuru yedzinyika sezvizvi ndokwavanenge vachida kusvibisa nokuti nyika yedu ionekwe nenzira isiri iyo. General Assembly kune maprograms, kune mareasons ane akaunganira vatungamiri vedzinyika. Saka tinenge tichindomutaura zvokuti kuda kuno mumwe wakaba akasimba akapara mhosva yake, mumwe wakatorawo mukadzi womunhu uri kuda kusungwa, ndodzototaura kugeneral assembly.
Kugeneral assembly kunenge kuchida kutaurwa nyaya dzakaita sei vatogarepo?
General Assembly ine zvikuru zvinofanira kutaurwa zvedzinyika zvinovavarira kuti pasipose pabudirire paende mberi. Zvino vazhinji vamunonzwa vanonzi vanenge vachisungwa namapurisa vane mhosva dzavo, asi nemhaka yekuti vanenge vachida kupotera kupolitics vanobva vamanya kuti ini ndasungwa nokuti ndiri wepolitics, ndiri webato rakati nerakati. Zvizhinji zvacho ukazvitarisa vanhu vakonana padoro varwa waroga wotoenda kune rimwe bato woda kuvavarira kuvanda ikoko. Haisiyo nyaya yatinonotaura kugeneral assembly. Asi vazhinji vedu tinovaziva kunge kamwana kanoti kana kakaona vaenzi vakange varipo kanotanga kuridza mhere kanofunda kutipiriya namai nababa ndozvotinoona
munorevera pamungajekesa
kazhinji kana pakamboita musangano imomuno muzimbabwe kana musadhaki kana muau kana ikoko kugeneral assembly unotanga kunzwa kuti mastori tokadai takaita maelections tikatopedza kati chifambira mberi nenyika nyika aiva kuinokuita nekusvibisa zita renyika yavako saka ngatishandei pamwe chete kuparamendi kwatiri tinavo ivava vemapato iyo tripc vamiriri vai tinavo iko hatina kumbonzwa unokomplaina tinotovaona vanhu mufaro wakanyanya kana tozoona zviri mumapepa tinotoshamisika kuti zvino ndovai vanga vachifara kudaro here nhasi kuaptor ndasundidzirwa ndazodai zvokunyepa vanongofarira kusvibisa zita renyika ameno kuti unovatuma mweya rudziviroyo
vanokokera bato rezanup f mudare reparamende vapupuraito garepi vachitaura vari parunare muharare asi sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera tabatawo kanzura weward 26 kuglenora muharare vaomberai ishe nhende avo vakapambwa nevanofungidzirwa kuti vasori vakasiya vaitwa kafira mberi vanoti kunyange vachiri muchipatara vachiri kuramba vachityisidzirwa nevasori ava ngatinzwei hurukuro yataita navo uye tatanga nekubvunza kuti vave kunzwa sei
tiripo tiri kuzama kuti tinayo yatichiri kudzimba makumba agonofamba zvakanaka takutinanavirira kuti miri ite zvakanaka namukuru wakatakaitwa nekuvhiririrwa tikazivi kuti unenge wakabayiwa chii saka nyama dzinamvura dzichikodzima asi zviri kuita zviri nani
asi vana chiremba vazoziva here kuti chii chamakabayiwa nejekiseni ramakabayiwa naro
zvina chiremba vari kuzama kuda kuongorora vabatanidzi asi vari kutsvaga zvakawanda wanda zvanhu zvinobaya zvinovhiringidza zvakawanda pfungwa roka mapapu inyange kushanda kwemwoyo chaiko saka vari kuzama kunotsvagurudza kuti zvingava zvii zvingange zvakanovhiringidzwa nese nekuti tive tichishandira panhu pakachengetedzeka nekuti patakapedzera kunge tiketi pakange poshata popinda vanhu vasinganzwisise vazvinotichitigira mushure meunge uye magheta tisedu asungwa polisa akanouya futi asi mapurisa kwasara vanhu vatisinganonzwisise kuti vanhu ruzivo so zvinhu zvese izvozvo zvinonoungana kuita kushungurudzika kwepfungwa zvokanganisa kurapika kwevanhu
muri kuti pane vanhu vakauya vachikutyisidzirai kuchipatara vasingazivikanwe vaiti kudii uye panga pasina mapurisa here zvanga zvichifamba sei
zvatinoita paya takatongotangoita kuti pave nevakomana vanenge vachitichengetera so vanotonovhiringidzana nevakomana ivavo panze vachiti vanoda kupinda asi vakomana ava vanga vanhu zvipia zvatanga tavaudzawo kuti aiwaka munhu anopinda muno mushure mekunge akiria nemu maonawo mazivisi avo kuti hama dzedu dzatanga kurakidzai kugaite nekutanawo kupinda nekuti yanga iri nyaya yekuti tichengetedzeke sevanhu vanga vabva kushungurudza tainozama kuti tigadziride nyaya yekuti tinge takachengetedzeka so tainota kuti vakomana vava basvondo vanotiudza kuti panapa pashata pane vanhu vari kuuya vane motikari mhando dzinoshandisa nevakomana vesiao nevapereta ava dzinenge dzisina mapureti vaa kuramba vachimawanda vachidi vachizama kuda kunopinda isiri nguva yevhizit also vari vanhu vavasingazivi
tiri kunzwawo kuti motokari yenyu yakapwanywa zvakafamba sei
motokari inorangarira tichinotorwa tiri pamiton park vanonoti pemikidza yakanongedzerwa pfuti zvinoitwa mumotokari yemhando yegd6 yaive ine ruvara rwakaita brown ipapo ndopandakaona dombo richikanzwa pahwindo remotokari rekumberi ndo pandichirangara ndichiona nepairohwa vhiri rekumberi kuri kurutivi reruboshwe ndobvandazovharwa nebhachi kutikaona
vaomberaishe nhende inhengo yetriplec uye vakasarudzwa kuva kanzura muharare vanga vari parunare muharare imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi iri kuyambira kuti zvinhu munyaya dzezveupfumi muzimbabwe zvinogona kuipa zvichitevera sarudzo dzakonzera kusawirirana Asi gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti upfumi huri mugwara uye vanotarisira kuti huchakwira nezvikamu zvitanhatu kubva muzana gore rino kana kuti 6%. Kunyange vamutuli Ncube vari kuti makore mashanu adarika, Zimbabwe yange ichitosara nemari muhomwe pane inenge iri mubudget. Gore rapera vanonzi nesangano rinoona nezvezvikwereti reZimcode vakaenda kudare reparamende vachiti vanoda kuti itendere kushandiswa kwainge kwaitwa mari kuti zvive mitemo yainge isiri mubudget inodarika zana remabhiriyoni kana kuti 107 billion Zimbabwe dollars. Zimbabwe ine chikwereti chemari chinosvika mabhiriyoni gumi nemasere kana kuti 18 billion US dollars, icho iri kutatarika kubhadhara. Vakakweretwa mari neZimbabwe ava vange vachida kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena kana Zimbabwe ichida kuti vataurirane pakuti chobhadharwa sei nekurerutsirwa. Asi sarudzo dzakaitwa dzave kupa kuti vakawanda vanokweretesa Zimbabwe mari uye nevanoda kuikweretesa vatyire kuti inogona kutadza kubhadhara mari, izvo zvinovhiringidza vemabhizimisi. Mukuziya nezvematambudziko atarisana nenyika, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvare Chennai Mutambasere.
Pane zvakaitika tinoona kuti tatova kure kuresa naizvozvo. Hapana chatakaita senyika chakaratidza kuti tiri nyika tiri paku, you know, we are being repentant. Tiri nyika iri kutarisira kuti taakuda kuti chinja zvatanga tichimboita, taakuda kuti chitanga kugadzirisika tichiitawo zvinhu zviro kwazvo. Asi zvakabuda pamaelections zvinoratidza kuti hatisati tasvika panguva iyoyo. Naizvozvo mushure mekunge tisingachakwanisi kuadresa nyaya yedebt crisis, zvichakanganisira zvinhu zvakawanda munyika. Nekuti tanga tagara tisisina mari yekubhadhara zvikwereti, zvinoreva izvo kuti hatichatokwanisi kana kuti zvinhu zvatanofanira kunge tichitenga zvakaita semagetsi apa tisina kuclear zvakare zvikwereti. So iko zvino ndinoona sekuti tiri panguva ya zvinhu zvanyanyisa zvatowedzera kushata kudarika zvazva zvakaita tisati taenda kunguva yemaelections.
Asi iyo nyaya yechikwereti chekunze nesarudzo dzemunyika zvinofambirana sei? Sei vachiti munyika muitwe utongo hwejekerere vasati vataura nenyaya dzekukanganurana zvikwereti kana kugadzirisa kuti zvobhadharwa sei kana kuti restructuring yacho?
Okay, so kuti ndinatsojekesa panyaya iyi ndinoda kukupai example. Handiti isusu tinoziva kana kuti mudzimba dzedu tinogona kuita situation yekuti pane munhu anenge achida iye kubetsereka. Asi tichiziva kuti munhu kana kuti ane problem kana kuti yedoro, tinoziva kuti baba ava takavasiyira mari vachashandisa mari yese kunotenga doro, kunyange even vaine problem yechikafu mumba. Saka naizvozvo munenge muchida kuti first munhu musati mamubatsira ngaatange agadzirisika nyaya yeproblemu yake. Problemu yedu yatiinayo isusu munyika medu muZimbabwe, tine problemu yegovernance, tine problemu yeutongi hwenyika. Kuti avo vari kutonga nyika havasi vanhu vanotarisira kuti vanoita zvavanenge vati vachaita. Kana vakaenda kune dzimwe nyika vakakwereta mari vachiti tikuda mari yekuti tigadzirise kuhwange koliari, mari iyoyo tinoona kuti hakuzi hazviziri izvo zvainoshandiswa. Tinozoona mari iyaya yaakunzi yazopiwa mamwe vanoti ma-state owned enterprises kana kuti iri kurasika munyika nenyaya yeumhore. So kuti tibatsirwe tichibhadhara zvikwereti zvedu, tinenge tichitotarisira dzimwe nyika kuti either dzinotipa mari kana kuti dzinotipa mari kana kuti vanotikangamwira chikwereti ichocho. Sika hatingakangamwirwi chikwereti, mangwana tichizonodzokorodza kuita zvimwezvo zvakare.
Saka kusabhadharwa kwezvikwereti uku kunokanganisa sei vemabhizimisi vemunyika vanenge vachida kuzokwereta dzimwe mari uye nevanhuwo zvavo?
Pari zvino tinoona kuti munyika medu meZimbabwe hatisi kukwanisa, tingati takatarisana kana kuti ivhe nenyaya yechibage. Zimbabwe pari zvino iri panonzi ipo pahanga alert nekuti gore rakapera hatina kukwanisa kukohwa zvakakwana zvinoita kuti tiwane chikafu chakakwana munyika. So zvinozoitika ndezvekuti mari inenge ichipinda munyika inenge yakufanira kunge ichibatsiridza nyaya dzechikafu, ichibatsiridza nyaya dzeutano. Mari iyoyo haisi kukwana. Kana dai ichinzi tinayo mari inokwana inouya munyika, tinozoishandisa zvakare mari iyoyo kugadzirisa nyaya yemagetsi, kugadzirisa nyaya yeroads, kugadzirisa nyaya dzemacommunications network yedu. So infrastructure yedu amirira akaita zvino munyika pare zvino habatsiri kunyanya avo vane ma business not anoita kuti munhu aite business muZimbabwe zvinyanyo dhura sereke kuti hakuna magetsi kuti hakuna mvura kuti kana achitarisira kuti iye achange achida kutenga kana petrol kuti afambise zvinhu zvake zvaari kutengesa zvange zvichinyanyisa kudhura tu hatina mari hatikwanisi kukwereta kuti tikwanise kunge tichigadzirisa zvinhu zvinoda kugadzirisika munyika yedu.
Avo vanga vari nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvare Chennai Mutamba Sere vachitaura vari parunare kuLondon. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanodarika zvuru gumi nechimwe nemazana matatu kana kuti 11,300 vakafa kuLibya zvitevera mafashamu emvura uye uwandu uhu huri kutarisirwa kuwedzera. Vakafa vakawanda vainge vari mudunhu reDenna uye izvi zvakaitika nemusi wesvondo svondo rapera. Vanhu vanodarika zviuru gumi kana kuti 10,000 havasi kuzivikanwa kuti vari kupi. Vanopa rubatsiro vari kuyambirawo kuti vave kutyira kupararira kwezvirwere zvinogona kutozouraya vanhu vakawanda. Mutungamiri wesangano reEuropean Union Commission vaUrsula von der Leyen nemutungamiri wehurumende yeItaly amai Giorgina Meloni vashanyira chitsuwa cheLampedusa icho chinonzi chaita dambudziko guru revapoteri vanodarika zvuru zvinomwe kubva kune dzimwe nyika dzichiri kubudirira kusanganisira dzemuAfrica vari kukwira zvikepe vachienda kuItaly kuedza kuti vatsvage upoteri. Vanhu vanogara pedyo nechitsuwa ichi muItaly vanoti havasi kufara neuwandu hwevapoteri huri kuramba uchienda kunopinda munyika iyi. Iko zvino tochienda kuna Tabo Kancube mutori wedu wenhau weStudio 7 achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzine chekuita nevechidiki.
Ndakazvarirwa kuHarare, ndakakurira kuvana 4 ndini musikana and ndini second born. Life yedu ndati life yangu upenyu hwekumba kwedu yanga iri pakati nepakati inge sina nyanyaoma inge sina kunyanyoreruka asi ndiri mwana aitofamba dhesenti akareba kuenda chikoro. Dzimwe nguva ndaitosvika kumba kwadoka nekuti taitokwirwa tumakombi kudzoka kozi ndaidzidza kuhatred.
Takatanga kupinda mune zvematongero anyika sei
mune zvepolitics ndikazotanga patikambosvika 18 years kuti ndaindogara vanongoti mwana akangosvika 18 years panongoitwa zvemusangano anenge apeswawo mastructures. Saka ndopa ndakatanga kuita zvepolitics ndisingatogoniwo kana kuita kusvikira ndatovawo pc yekumayouth access handina kutora nguva yakareba ndakabva ndaroorwa that is 2016 ndakabva ndaroorwa kwandiri kugara izvezvi zvikuru shinga.
Maroorwa makazoenderera mberi sei nenyaya dzepolitics idzi?
Ndakatongosvikawo ndichitongoiswawo mastructures enzvimbo yandanga ndiri ndikabva kusel ndangandisel ndakaita secretary ndobva ndaenda kubranch ndikaita secretary yeeducation ndichitongokwidza ndichitongodaro kuthen ndobva ndazoita kuyouth ndanditrezara ndichitongokwidza ndichitongoenda asi handina kunyanyisanyanyisa sere because ndakabva ndatongopiwa mapost iwayo kuti ndakabva ndatongoona kubvunzwa kuti mune maqualification dzakaita sei ndobva ndatongopiwawo zvinhuzvimbo zvekumusoro dzani kuramba ndiripasi.
Kubva pamakasvika 18 years manga muri kushanda here? Manga muri kuzviitira bhizimusi here? Maa muchiita sei?
Pandakapedza zvechikoro ndakatoenda kubasa ndakatombofunda kachopi then ndobva ndaroorwa ndekukurushinga ndakangoshanda nenzi world vision ndichishanda programu yesponsorship yevana yeah, and then the volunteer. But I know she sent the animal co and the single time right now in the middle of 43 and move the gamma bands, put the gamma put in chicken and chicken and dope as well. I know you touch.
Teacher says she mava mu parliament. Chi chamu gavim be savage dick.
Mentioned the animal gara in the good people.
Semunu ava mu tungamiriri munzvimbo. Murume wenyu anozvitora sei?
Murume wangu anondisapota zvakanyanya ende ndinofunga kuti anofuna isupervisor ndini manotondidzora zvekuti ndichiri chidiki ndini manoita hasha dzinonguva nezvi zvinenge zvichiitika asi munhu anotondidzora munhu anondi advisor.
Avo vanga vari amai Barbara Thompson vakapinda mudare reparamende vakamirira vechidiki vekumashonaland central vari pasi pebato rezanupf. Vanga vachitaura naTaboka Ncube westudio 7 vari kumashonaland central kwakare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Manheru akanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande. Ndadzoka zvekare nenyaya yevaRoma 13 iyo inoti hurumende dzakadzikwa naMwari, naizvozvo vanhu vanofanira kudziteerera. Nhasi tina mufundisi vamunogara muchihwa pachirongwa chino, Reverend Kenneth Mutata, vatabvunza kuti vatiudze maonero avo pamusoro pevaRoma 13, sezvo paine vamwe vanoti dzimwe hurumende pasi pano hadzikodzeri kuzviti dzakadzikwa naMwari. Reverend Mutata, heyo nyaya iyo.
Tinotenda vaHwande. Chekutanga ndechekuti mashoko ari muna Romans 13 anofanira kuverengwa pamwe chete namamwe mashoko mazhinji ari kutestamente itsva netestamente yekare, pamunoona dzimwe nguva Mwari vachifarira kugadzwa kwemadzimambo, dzimwe nguva Mwari vachitaura kuti umambo hwevamwe vanhu hwapera.
Sei muchidaro mufundisi? Titsanangurirewo apa.
Mwari vanorecognize government in capital letter G, nenyaya yekuti Mwari vanoda kuti munyika munge mune order, uyezve kuti munge mune justice kana kuti kururama. Saka mari vano da kuti kunge kune hurumende dzinofanira kunge dzichiita kuti kururama ikoko kuveko, mitemo iveko, uyezve kuti mitemo iyoyo iitwe zvakanaka.
Saka Mwari anoshanda nehurumende dzose here, sezvo vamwe vachiti dzimwe hurumende dzacho dzinoshungurudza vanhu pasi pano?
Mwari havana hanya negovernment in a small letter g, kana kuti hurumende imwe neimwe inenge yauya kana isingachifambirani netsika yekururama kana kuti yejustice, uyezve nekugadzirisa kuti vanhu vagare zvakanaka.
Sei tichiona vanhu vechitendi vachinyunyutira hurumende dzinonzi dzakadzikwa naMwari?
Ndokusaka tichiona dzimwe nguva munhoroondo yebhaibheri Mwari vaikurudzira kugadziwa kwamambo, asi pamwe tonzwa vachitaura kuna Nebhukadhinezari kumuudza kuti umambo hwako hwapera, kana kuti vachiudza Saul kuti Mwari havachakurecognize chero uchiri pachigaro. Zvaitika izvozvo kana mambo asingachifambi negwara rekururama rejustice, kana kuti negwara rokuti vanhu vagare zvakanaka.
Saka nyangwe hurumende dzinoshungurudza vanhu dzinogona kuvanda nemavhesi emubhaibheri evaRoma 13 here nai mufundisi Mutata?
Romans 13 inongoshandisika chete kana hurumende ichifambirana nemurayiro wokuti vanhu vagare norugare uyezve noupenyu hwakanaka. Nokuti kana ukagara uri mufumi uchitonga munyika ina vanhu vakawanda vane nhamo nokutambura, haugoni kutonga nyika iyoyo norugare, nenyaya yokuti vanhu vazhinji vanenge vachikuvenga, vanhu vazhinji vanenge vachisvora utongi ihwohwo.
Munotii kuvatongi venyika pasi pano?
Zvakakosha kuti kana ukava mutongi zviri nani kuti iwe uve murombo vanhu vako vachidla vachiguta, nokuti vachakupupurira zvakanaka. Zvino kana iwe nemhuri dzako ukafuma, vanhu vose vaunotonga vachitambura, vanhu ivavo vachakuvenga zvikuru. Kwauna vanhu vasingachakuteereri uri mutungamiri wenyika, woziva kuti umambo hwako wasvika pakushayiwa simba.
Saka muchidimbu, Reverend Mutata, mashoko ari muna vaRoma 13 anorevei, anotiratidzei?
Mashoko ari muna Romans 13 anotaura kuti vanhu vanofanira kukudza hurumende. Ndo zvinofanira kuitika kana hurumende ichikudza mirayiro yayo, uyezve ichichengetedza vanhu vayo, uyezve kana ichiita kuti nyika igare norugare, uyezve kana ichikurudzira kuyanana, uyezve kana ichipa vanhu mikana yakafanira. Kana zvose izvozvo zvikaitika, vanhu havakudzi hurumende nenyaya yokuti vanoihla, vanokudza hurumende nenyaya yokuti vanoida. Izvozvo ndo zvinoita kuti nyika igare norugare. Kana zvikadaro, Romans chapter 13 kubva paverse 1 inotanga kumeka sense kuvakristu kunyangwe nevanhu havasinganamati. Tinotenda wande.
Tinotenda zvikuru Reverend Kenneth Mutata netsananguro yavatipa. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti musara zvakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Isimba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Vateereri, tisati tavhara chirongwa chedu, regai timbotarisa zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Highlanders yarova Yada 2-0, FC Platinum 1 Triangle 0. Capes United yaita Mangange 1-1 neChicken Inn, kuchitiwo Simba Bora yaita Mangange neShisham 0-0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutaura pamberi pegungano reUnited General Assembly nemusi wechina, asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vachiti sangano iri rinofanira kuti rivatsure nemhosva dziri kupomerwa hurumende yavo dzekutyora kodzero dzevanhu kunyanya vanopikisa. Asi veZANU-PF vanoti vari kungozorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Aiwa hama wadiwa, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekera nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 17 kuMpandula 2023 uKidube. Endabeni zethu namhlanje
umngane omnangaza uzahamba khona le elivele elenkungu kumbe iyenzi lokhetho elungahambanga kuhle.
Umongameli Emmerson Mnangagwa kukhangelelwe ukuba uza kuya kwele Melika kwinsukwana ezilandelayo emhlanganweni we-United Nations General Assembly.
Ulusizi ukuthi labo abathi bawina bahlukumeza abantu, ama-MP ethu ayabotshwa, amakhansela ayabotshwa, abantu bayabotshwa. Injongo yokuzama ukuthusela one, okwesibili bafuna ukuthi babe le-2/3 majority.
Uqhubekela phambili ukuhlanyezwa kwabaphikisa uhulumende, zalethulela ezamasiko, ezabatsha, ezemidlalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba uza kuya kwele Melika kunsukwana ezilandelayo emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Iziphathamandla zikahulumende zalile ukukhuluma ngenani labantu azahamba lalo, zisithi lokhu akutsho lutho ngoba kumele ahambele abazamvikela, abaphatha intambo benhlangothi ezitshiyeneyo labanye. Umnangagwa ujayele ukuhamba labantu abaningi emhlanganweni ye-United Nations General Assembly engenwa inkokheli yamazwe omhlaba wonke jikelele. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxele umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezembusazwe okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
I-United Nations njengoba siyazi ukuthi inhlanganiso yakhona vele nge-diplomacy, iy'nkulumo zakhona azandanga ukuthi zibe zinkulumo ezidinga ukuxabana. Kodwa yena u-Emmerson Mnangagwa, umnumzana Mnangagwa, uzahamba khonale elivele elenkungu kumbe iyenzi lokhetho olungahambanga kuhle olwakhulunywa ngama-reporters lana e-Sadek ne-AU. Kutho ukuthi vele iyahlaqondane lezinto ezimbili njengokubona kwami. Okokuqala, into yama-sanctions yase ziphele ngobe sengakhethwa ama-sanctions akhishwe. Okunye kuyabe sekhuluma ngokwe-Zambia esithi khona hhathi akulunganga ukuthi amanye amazwe angenele ezindabeni zamanye amazwe. Kasuzaqembe aqambe negama, kodwa ngiyazi ukuthi izakhuluma ngakho nje sithi kanti indaba abantu bengavumi ukuthi ngakhethwa ekhethweni elu-free and fair.
Kodwa nxa sikhangela khonokho ukuthi angene emphakathini akhulume, akumlulazi kumbe kuyamenza ukuthi ahozwe ngabantu, kungabe kuzahamba njani?
Hawu, mfowethu, lapha asikhulumi ngelizwe kumbe ngomongameli kumbe ngeqembu elilenhloni. Ungazinandelele vele nxa kungathiwa khona into yokhetho kayihambanga kuhle, kunokuthi yena athi yena hhayi ingona sekulungisisa. Uyabe sedina izikhondo zakhe, ube sezithekisana labantu, sekugijima sesiyachaya i-inauguration. Kutshengisela vele ukuthi inhloni kazikho, ngumuntu lwana ovele sengingene ehlandeni lokuthi asalaleli muntu, akusezi kwethuse ezihambela nje njengomuntu okungela khona nkinga. Hhayi, lo vele sesimanje lezinhloni akula.
Ye, kodwa siyabona njalo u-Antonio Guterres onguyobambe United Nations wamenzela mhlophe ukuthi unqobele. Ngakho-ke nxa ebuya khona ngapha phela inhliziyo yabe mhlophe nke, akunjalo?
Ye, phela njengoba ngisitsho lapha mfowethu ukuthi into ye-United Nations angisho bona vele yinhlanganiso yomanyano, asithi sibekwazi engxenye amanye amazwe e-SADC ayeke khona nawo le-South Africa. Ukuthi uyenzele umuntu amhlophe akutho ukuthi uyathakazelela. Angisho loba nxa umntwana engajamelwa kungadalwa umntwana yamenzela amhlophe. Mina vele angibona ngathi into enhle ukuthi wenzelwa amhlophe United Nations ukuze bamhuge beze bakhulume baye bahlalisane naye phansi. Lokho vele kuzakwenzakala.
Kodwa uyalalela yini ababekhuluma?
Ngaye uyalalela into ekhulunywayo, ngaye vele kusukela ngomnyaka ka-2018 laphana wayezele ezalalela abantu abayemtshela ukuthi hhayi kungabi kulokhetho akube lehlanganiso yomanyane, kodwa yena waqinisa intamo kungesi wanhle labanye asebenza lawo vele bayakhalakhala kalaleli. Ubuqholo bakhona yibo obusingenise enkingeni esikuyo khathela.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezombusazwe njalo ukuhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions. Ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Kusenjalo abakubandla le-Citizens Coalition for Change abaphikisa impumela yokhetho oluqhutshwe kweleZimbabwe ngoncobakazi bathi bakhahlanyezwa libandla elibusayo lamapolisa. Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi bathole amagabhavuzayo.
Kulusizi ukuthi labo abathi bawina bahlukumeza abantu, ama-MP ethu ayabotshwa, amakhansela ayabotshwa, abantu bayabotshwa.
Khonokho-ke okukhuluma ngakho baba Mafa, kwenziwa kuyini?
Injongo yokuzama ukuthusela one, okwesibili bafuna ukuthi babe le-2/3 majority ePhalamende khona bezatshintsha i-constitution. Okwesibili yikuthusela abantu ukuthi kungaba le-rerun noma kube le-new elections, abantu sebethuseli bazakwesaba ukuvotela ibandla abalifunayo. Okwesithathu yikuthi, okwesine yikuthi vele injongo yezani ngabona sidliwe, iyasebenzisa udlame, sikubonile kunkomo, sakubona kusithole, sakubona kumzorewa, sakubona kutekele, sakubona kundaba ningi sithole. Yikho-ke istrategi yona labayenzayo yiyo yokuthi abantu bathusele, bangathusela sebezayekela ukunakana bacine sebevotela ibandla lezanu ngenkani. Konke lokhu kutshengisa ukuthi akuzinzanga eZimbabwe, abantu bazathola nzima kweminyaka engu-5 uma kungaguqulwanga. Ngalokho sithi abantu abazinze ngenxa yokuthi okungaphiliyo kuyahlola. Siyabonga.
Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumele se-CCC. Kodwa umnumzana Malaki Nkomo okubandla leZANU-PF uyakuphika lokhu.
Ama-elections abuyile, kwaba lokhetho, ukhetho lwenziwa, kwaba nempumela yokhetho. And umuntu engathi abantu kade bekhangele ukhetho yizakhe. Izakhe yatsho ukuthi asabe nqobile ngobani. Upresident wanqoba, kuma-MPs bangena ama-MPs eZANU-PF, bangena ama-MPs e-CCC. Uma kuthi ukhetho lungahambanga kuhle, ama-MPs ayi-CCC avumelene ukuthi bahambe ePhalamende. Ayinto bafikile ePhalamende ngale bathi bona labo sebengama-MPs ngokhetho okade lukhalo yizakhe. So ngaleyo ndlela mina mbona ngani ukhetho solubuyile lwadlula esesikukhayelele thina ukuthi kuye phambili yikubana abantu bathuthukise ilizwe labo, abantu basebenze, uhulumende osebunjiwe aphiwe ithuba lokuthi aguqule impilo zabantu ngendlela ayibona ngazo. iZANU-PF ivele kulibandla elikhandele impilo zabantu ukuthi abantu kufanele bazisebenze, abantu kufanele ukuthi bazizwe ukuthi baselizweni labo bakhulise ubenjani.
Yes, yakuzwa kakhulu baba Nkomo. Kodwa laba-ke abakhahlanyezwa libandla elibusayo nalaba abacatshangela ukuthi basebenza lebandla likamongameli Emmerson Mnangagwa, uhamba njani kolapho?
Okuningi-ningi lokho okuthi abantu bethuselwa kumbe abantu batheni. Ngibona ungani uma kunomuntu ethuselwa omunye akuhanje kuyobikwa emapholiseni. Abantu laba badinga amapholisa, njalo uyabe engasuthisekanga kumbe ngokwenzakalayo. Sinama-courts ukuthi uyahamba kumthethwandaba, uvunyele ukumangalela umuntu okuhlukuluzayo. So ukuthi sezaphambanisa ukubuswa kwelizwe ngendlela ukuthi kulabanye abakhononayo, hhayi, ngibona ngani mina kimi ezinye izinto kuyabe kungafanelanga. Ureference lashaya impembe ukuthi isikole nansiyana singenile, ureference abephiwe leyo mpembe ukuthi ayitshaye, nguye olemvume ukuthi lesiyana yisikole. So thina njengeZANU-PF asizanga sizirefurele, kwaba khona izekhi eyayikhayelele olukhetho yakhipha njengoba njilo ama-MPs ukuthi nanga ama-MPs nangu-president. So namhlanje nxasokuya abantu bathi khona bona abasuthiseki, abasuthiseki ukuthi kukuphi, kade ufanele kube njani. So thina esikukhangelele ukuthi ilizwe iZANU-PF siyibusa kweminyaka futhi yona le engu-5, abafuni ukukhangelela olukhetho asikhangeleli ngo-2028.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga lebandla leZANU-PF, ubekhuluma le-Studio 7 esevela Bosi esabelweni seMatoran South. singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sebefika phose inkulungwane ezilitshumi lanye lengxenye 11,300 ababulewe zimpophoma zamanzi kweLibya kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula. Kubikwa ukuba kudabuke amadamu amabili akhukhule imizi labantu esigabeni seLibyan Red Crescent. Bathule nzima abantu kwele Morocco okube lokuzamazama komhlaba ngeviki epheleleyo kwatshabalala abantu abafika phose inkulungwane ezintathu. Kwezamasiko namhla usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lo nkosikazi Patricia Tshabalala ochasisa ngohlelo lwakhe lokweluleka abafana, abantwana abadlwengulwayo, intandane lamantombazana asakhulayo, intombi zomhlahlandlela ezibonakale zihola amabutho kumcimbi wokunanza inkosi umzilikazi kamashobana ngempelaviki ephelileyo.
Ngizosungula uhlelo lwamantombazana ngabona sokulambe kakhulu ukudlwengulwa kwabantwana besikhathi kube nguye umntwana oyintombazana ozifaka ekudlwengulweni. Ngabona futhi isiko sesibalezele kakhulu sathatha amasiko abanye abantu angafundisa abantwana ukuzivikela nokuthi bazi ukuthi bazivikele njalo nokuthi bahloniphe sengaphundize lapha lalapha. Ngatho futhi ngibone ndiqabe bachabise besesebancane so bathi umthwente sihlaba usamila ngihle mbafundise ngibatshengise ngendlela zokuphi ukuthi bazibambe njani bengaphungula vela amazili amaningi ngoba mthetheyaozezeumntwana oyintombazana akumelanga phonge uhambe samanxa yeeti le kunjaniseongebambana lalobaba konke ngase zithi hhayi amasiko laphathekahle
liphathisana labazali babo lo mphakathi na
abanye bathunyelwa ngabazali babo ukuthi macha gogo nomphakathi wabakho akuthi gcinele abanye omamangabakho basebagweti kangaphi khona bebazweni gogo ngabantwana basekelo bani ngicela ukuligcinele khona umfundiseke ugoqele mama sivumelane kakhulu siyabakhuthaza abantwana kabasabehlupheka siyazama ukuthi sibancede kakhulu ukuthi babe zempilo zabo ezihle nabekho sizenzele umuzi kahle kumbuya napho engahlukumezekanga nabekho sobukhulu abazali abaningi bathokozeleka kakhulu bathokoza sikuthi mama sibabonile nampobani bona laba abadlenete asabandlukuli sibadlabo sabona kaba abangadlenelwanga sibafundise ukuthi baphathane njani la nabanye babo sabancede ukuthi sibakhuleke esiningi abe
njengoba lilondoloza lentandane bakhona abangabafana labo balezabo yini izifundo
ye bazazi izifundo zabo kakhulu siyabahlanganisa labangamankazana bakhulumisane bafundisane labo bashebane njalo kwesisikhathi benhlanganiso esathi ezinyose nabanye abantu abadala banjengeemlaneni babuye bazobafundisa bebatshengisa ngabe bayabuya nje babezaningabafakaabafaka
kahle kahle kuyini okokuhlanganisa lamasiko kangaka ukuze uwalandele usungule lolu hlelo?
Ya mina ngizenyaka nje kamasiko lawo ngithande ukuthi ngibuye besimeni sami ngingalahleki ngingaphumi kwakaliphi lokhu ethiwa kade i-identity ukuze ngize kuhle emhlabeni. Mina ngingumbaba olandela ibenhleli kakhulu ngithanda isibindi sakhe owaze waba into yokucina yomfazi. So mina ngizethi umathaya ugogo bezikheni ngibe zikheni umama wesizwe kamthwakazi. Abanye beni bangibiza bathi umama wesizwe umama wesizwe sikamthwakazi. Ngithanda ukuthi ngibuyisele ngibekenje lomuntu ngilondeka ukuthi isizwe sethu kahle sime sisemasikweni abo.
Sikuzwile kuvidiyo uthukuthele usithi uzala inkosi njalo kungenziwa njalo esigodlweni senkosi kusitsho ikhansile yakoBulawayo. Lalingakhangelelanga yini ukuthi kungenzeka lokho okwenzakala koBulawayo?
Yeyazali inkosi abantu abami nangugogo inkosi abantu ababili bomazali inkosi omathabalala omavuso abadiaodengajukila omthimkhulu omazali inkosi ngikhaba ngesigodlo sami Tiana,
Lo unkosikazi Patricia Chabalala olwela ilungelo loluntu wexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7.
Babe lobola usenziwe manje
lokho kobe
tunamasi
babe betela mazo
sika sizwe ezokholo lesiKristu silontukamene inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Lingabe linjani bayazalwana abathandekayo kumagumbi amane omhlaba lapha elikhona? Sibonga sidumisa siphakamisa igama likaJehova ngokusilondoloza ukuze kufike usuku lwanamhlanje singabaphilileyo. Namhlanje-ke sizakhangela incwadi kaNehemiya chapter 2. Siyakubala amavesi amathathu kuphela. UNehemiya utholakala eTestamenteni elidala. Sizabala-ke sisukela kuvesi 2 sisiya ku-4. Kufundeka kanje: Inkosi yathi kimi, ubuso bakho bubipheleni lokhu ungaguli na? Lokhu kungukudabuka kwenhliziyo kuphela, ngathi ngisaba kakhulu. 3. Ngathi enkosini, mayime njalo inkosi, ubuso bami bungebiphi ngani lapho umuzi, indawo yamathuna awobaba uchithekile namasango awo eshiswe ngomlilo na? 4. Yayisithi inkosi kimi, ukhala ngani? Ngathi ngikhuleka kuNkulunkulu wezulu. Zihlobo zami ezithandekileyo, incwadi le esikhumbuzana ngayo, esiduduzana ngayo, iletha engikubona phakathi komphakathi ekuhambeni kwami njengoba lawe uhamba uhlangana lakho mhlawumbe lasekuzweni into ezikhulunywa nabantu. Lapha kukhulunywa ngendoda enguNehemiya eyabonakala ilobuso babudangele, ubuso obabungemnandi, ubuso babuthengisela ukukhathazeka kakhulu, ngoba ubuso bethu buyakhuluma lanxa singavulanga imilomo. Uyabona nje umuntu lanxa uhlangana laye, ikakhulu umuntu omaziyo, uyabona engakakutsheli ukuthi akezwa kuhle lawe amehlo akho lengqondo yakho, kuyakutshela ukubana lo muntu uphathekile, ngoba umuntu kwesinye isikhathi uyafana nje lencwadi efundekayo uze ukuthi uthini. Ungakhangela-ke emphakathini lapha ezihamba ngakhona, abazali labantwana bahamba bethwele ubuso obungelantokozo, obungelanjabulo, ngokubana ziningi izinto ezibahlupha ngaphakathi. Le ayisiyo ndaba yokuthi umuntu uhlutshwa into ongayibona njengesilonda kumbe ingaba nje njengokunye, kodwa yindaba yangaphakathi. Abazali bahamba bethwele nzima ubunzima obungaphakathi, ukuthi kambe abantwana laba engilabo ngizabenzelani, kumbe ikubaselela kokudla, amandla kawakho, imali kayikho, ngenelise ukwenza ulutho, bese kusithi ubuso bakhe bube sebubika indaba engaphakathi. Labantwana labo ngokufanayo abanye bengaguli bacine bengena endabeni ezinzima bezama ukubana indaba le engaphakathi kwabo mhlawumbe ingehla. Angitsho ukuthi lokho kuqondile, abanye bangena entweni ezimbi kakhulu bexoxa ikhona lokuthi indaba engaphakathi kwabo inkulu kakhulu. Nxa sekunjalo abazali labantwana akulakuthula lapha ekhaya. Akwesinye isikhathi ufika kweminye imizi bangaze bazame ukuthi bahlekisane lawe, kodwa nxa ubabala ebusweni uyabona ukuthi kule ndaba lapha ekhaya. ungatshelwa ngamuntu uyazibonela ukuthi ungaba indlala ungaba zingxabano ungaba yikuswela injabulo kayikho ubuso bubhaliwe ukuthi nonjabulo lapha akula kujabula kuleli khaya kodwa ke uNehemia uthi wesaba kakhulu inkosi simbuza ngobuso bakhe kucine ngokuthi kuvesi-4 ngase ngikhuleka kuNkulunkulu wezulu asikhulekele uNkulunkulu wezulu sethule imithwalo esilayo ngaphakathi sibe yibo abathola injabulo lokuphumula ukuvela ngakuwe amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkomo
siyabonga kakhulu untungami linkomo wezabatsha utaboka ncube westudio 7 qoqa rotonderai maphosa wayethatha isidakamizwa
ngaqala ukusebenzisa izidakamizwa ngise university ngo 2006 and ngase ngisima ukusisebenzisa ngo December 2021 so ngathi ngisanda kungena esikolweni eSolus University ngabizwa ngabangane bami ukuthi siye ijabula okobulawayo eTown sathi singene eTown ngabona abantu bedakwa besisebhawa bengakangeni kubhawa empilweni yami ngokuqala ukuthi ngingene eBhawa ngathi ngisebhawa ngabona abantu bekholisa sibili begida sibili bebekholisa impilo khona lapho kodwa mina ngangingiyela imbodlela ekade zibanjwe ngabanye abaningi khona lapho ngase ngisithi kimi how dondelayo ungabamba imbodlela leyi engxe ungachaze kanjalo njengabanye abachazekayo lapha yikho okwaba ukuqala kwedubo lwami lezidakamizwa
izidakamizwa lezi wawuthatha ziphi
ngaqala ukubamba utshwala utshwala besobubiza igwayi thanga ama cigarettes kwasokuhamba ku bronco e bronclear kwabiza futhi idiazepam la ngama sleeping tablets ngesishoneni babanye badinga amangemba akuphelanga khonapho kwasokungena futhi ethwa yicat icat icocaine echiphileyo akuqinanga khonapho kwasokungena iguga umtoriro lo osobungenile osobuhluphayo kathesi
pho izidakamizwa zonke lezi wawusenelisa ukuzithenga njani wawuyithola ngaphi imali
ngase ngitshontsha ukuthi ngizithole izidakamizwa lezi ngathi sengixotshiwe esikolweni ngase ngitshontshela ubabami ngatshontsha sibili ngendlela ekadinga lunganga ngangingena ku-EcoCash yakhe ngisenza ama-transfer ku-EcoCash ngisenza i-bank to wallet transfer and iphini yakhe ngayithola ngoku-instala i-application ekade irekhoda konke ekade kwenza ubaba efonini yakhe ngase ngimuwayiphela sibili i-bank account yakhe ngitshontshe imali yakhe ngisebenzisa ukuthi ngithenge izidakamizwa
manje lokhu kwachiya ubudlelano lemuli bumenjani
ngemva kwalokhu khonakho esengibonile ukuthi sengitshontshile imali yakhe wangixotshe endlini engixotshile endlini yakhe ngase ngihamba e-Highfields lapha engakontinua ukuyenza izinto zokudakwa zona lezo ngesinye isigaba sakhona ngase ngihlanya
pho kuyini okwenza wama ukuthatha izidakamizwa
ukuze ngime izidakamizwa lezi usisi wami ngemva kokuzwa ukuthi ngase ngihlanya e-Highfields wabuye e-Highfields wangithatha bangikhulekela sibili bathandaza sibili all night and mina ngizikhangela esibukweni ngangingasathabi ngekade ngikubona nxa abantu bekubiza bathi ngama-goodbye uyabe usuvuvuke entanyeni lapha bathi ngama-lymph nodes ebesevuvuke ukuthi lami bengingasazazi ngizikhangela esibukweni abantu bebesithi bebengikhangela bekungani bebengenyanya so into leyi sibili yangihlukuluza ukuthi hayi dondelayo wena wakhulela sibili esabatheni ufundiswa ukuthi izidakamizwa azilunganga. Pho khangela sibukweni, khangela isimo sakho, abantu sebekwenyanya. So ingqondo lezi zangenza ukuthi ngizikhangele kuchangethi hayi lo ayisiyo mpilo engani ilungile. Masalo wami umama wokungizala wabhubha. And nxa abantu bekhuluma yakhulunywa kusithi ukuthatha kwami izidakamizwa kwamuyenza abe le stress esamfikisa esigabeni lusona leso. So izinto zonke lezi zangenza ukuthi ngikhangele impilo yami. Ngase ngixojiwe esikolo i-degree ngingaselalo, ngangingela msebenzi. Ngangingena lokuphuma ejeli ngoba ngangitshontsha. Kwangenza ukuthi ngifise ukutshintsha impilo yami. Yikho okwenza ukuthi ngiziphele ukuthi angisafuni pho ukubamba izidakamizwa.
Lo ngontondela imaphosa obexoxalo tabo kancube we Studio 7. Wezemidlalo intathele izindaba yethu yemidlalo uJoseph Njanji usethulela impumele yemidlalo yenguqu edlalwe namhla kusigaba seCastellaga Premier Soccer League.
Iqembu leLenders linqobele iyadza ngethu kanye emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBarber Fields namhla emini. Limpumela itsho ukuba iqembu leLenders lokhu lichiwa ngomklomelo wodwa liqembu elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo yeLenkezi Platinum Stars. Iqembu leNkezi Platinum lile miklomelo engamashumi amane lanhlanu 45 kuthi leLenders le miklomelo engamashumi amane lane 44. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leCapes United libe ngutshiki lobhanca 1-1 lele Chicken Inn. Iqembu leTriangle linqotshwe nge-1 kanyange leFC Platinum ukuthi iqembu leSimbabwe linqobe leShasham nge-1 kanya. Ngimele Studio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
Sibonga kakhulu Joseph Njanji. Sike sizwe ezomculo.
Sanibonani, ngiyabulisa laphana kustudio 7. Igama lami nguAlson Ndlovu, ngibuya eNkayi esigabeni saseGugu. Ngingumculi werumba. Igama lebhendi kuwe Super Sounds. So okwamanje nginama-albhamu ayi-4. Manje sengisebenzela i-albhamu yes-5.
Manje sukuzamapho izinto zajika bazamezi
azikatholakali kodwa uyakhona ukuthi ulithole iqembu ungangena ku Facebook laphana sikhona kuwe Super Sounds likhona igroup lakhona laphana ku Facebook ba uzifuna ingoma ukuze uzithole ingoma zaseguwe ngiyatholakala laphana ku +27 84 633 6509.
Siyabonga kakhulu ke Jaha Lekhaya. Singakagqibi uhlelo lwethu ukuthi sikhangele bezigogela umongameli emasomeni nangaku. Ukhangele ukuthi uza kuyake kwele Melika kusukana ezilandelayo. Olivelisayo uNkipsi Dube lilala.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.